Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 16, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemi ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanorumbidza chirongwa chekusimbisa mabhizimusi evanhu vatema apo vavhura kambani yesimende kumasasa muHarare.
Chirongwa chebiometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Va Ahmad vekuMadagascar vanosarudzwa kuva mutungamiri mutsva wesangano renhabvu muAfrika vachikunda vaIsa Hayatu vekuCameroon.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vakumikidza chigayo chesimendi chinokosha mamiriyoni makumi masere nemaviri emadhora muHarare chekambani yekuSouth Africa yePPC vachiti zvinofadza kuti kambani iyi iri kutevedza mutemo wenyika wekupa masimba munyaya dzehupfumi kuvatema. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamwe vemabhizimisi vekunze vari kuchema nemutemo uyu, vaMugabe vati mutemo uyu haukanganisi mabhizimisi ekunze uye unotokurudzira vekunze kuti vashande nevatema vemuno.
PPC Zimbabwe has demonstrated what many other companies.
Kambani yePPC Zimbabwe yaita zviri kutadzwa nemakambani akawanda uye yaratidza pachena kuti mutemo weindigenization haukanganisi mabhizimisi ekunze asi kuti unotochengetedza mabhizimisi aya.
VaMugabe vati kambani iyi iyo ine zvigayo zvesemende zvitatu muHarare kuvulawayo neGwanda yakatoita zvinodiwa nemutemo uyu muna 2012 nekubatsira vanhu vari munharaunda dzainoshandira pamwe nekupa zvikamu gumi kubva muzana zvekambani kuvashandi vayo.
Government notes with satisfaction that in 2012 PPC
Rumende inofara chose kuti muna 2012 PPC Zimbabwe yakaita zvinodiwa nemutemo weindigenization uyo unoti makambani ekunze anofanira kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvatema vemuno.
VaMugabe vati zvinofadza kuti kambani yePPC yakavaka chigayo chemhando yepamusoro muHarare uye kambani iyi yabatsirawo muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro munyika. Semende yakabva kukambani iyi yakashandiswa muzvirongwa zvekuvaka dhamu remutirikwi muzinda weNational Railways kuBulawayo pamwe nenhandare yendege yeJoshua Ngomo kuBulawayo. Mukuru wekambani iyi muZimbabwe vaKalivone Masiyane vati kambani yavo inofara chose kushandira muZimbabwe uye ine tariro yekuti ichagadzira simende yakawanda ichashandiswa muzvirongwa zvakaita sekuvaka mugwagwa unobva kuBait Bridge uchienda kuChirundu. Vati chigayo chemuHarare icho chichange chichigadzira matani zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu pagore chichange chichitengesawo simende kunyika dzekunze dzakaita seMozambique Zambia. Zvigayo zvese zvePPC zvinoburitsa miriyoni nezviuru mazana masere zvesemende pagore izvo zvinoita kuti ive kambani hombe yesimendi munyika. Mamwe makambani anogadzira simendi munyika iLafarge iyo iri muHarare pamwe neSino Cement iri kuGweru. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira wekuNigeria vaAliko Dangote vakapiwa mvumo muna 2015 kuburikidza nekambani yavo yeDangote Cement Zimbabwe yekutanga bhizimisi rekugadzira semende asi havasati vatanga basa iri. Makurukota akawanda ehurumende anosanganisira gurukota rezvemaindustry vaMike Bima vamiriri vedzimwe nyika dzakaita seChina vapindawo muchitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti riri kushoropodza zvikuru danho rekanzuru yeguta reHarare rekuparadza kwayakaita misika yevanhu pamwe nekuparadza zvinhu zvavo panzvimbo yemabhizimisi yebudiriro 5 svondo rino. Mugwaro raburitsa sangano iri rinoti rakawana umbo wekuti kuparadzwa kwenzvimbo dzekutengesera uku kwakapiwa mvumo nekanzuru pamwe neboka reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uye VSET inotiwo ine umbowo wekuti zvakaitwa izvi zviri kunze kwemutemo. Studio 7 haina kukwanisa kubata EMA kuti tinzwe divi rayo.
Izvi zvinoitika mushure mekunge kanzuru yeHarare yatora danho rimwe chete rosvondo rapera payakaputsa zvivakwa zvevanhu vaitengesera pakamunhu business center mumusha weMabvukuta Fara uye kuedzawo kuputsa nzvimbo inoitirwa mitambo yeMoto Republic iri mukati meHarare. Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoramba mashoko ekuti kanzuru yavo iri kuputsa zvinhu zvevanhu vachiti chiri kuitwa nekanzuru yavo kuchenesa guta. Vachideme vanotiwo kanzuru yavo ine urongwa hwekusangana nevaridzi veMoto Republic kuti vaone kuti vangaenda mberi sei panyaya yechivakwa chavo. Izvo zvinotevera kupera kwemazuva manomwe akanga apiwa nekanzuru kukambani yeMoto ekuti varidzi vaparadze voga zvivakwa zvavo. Ngatinzwe hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya yekuputswa kwezvinhu muHarare.
Pari zvino tiri kuita tsvakiridzo yekuda kuti tione kuti zvakambofamba sei kuti kanzuru payakanga yapa demolition order. Kumberi kwemazuva edemolition order kune vashandi vakazoenda nerweseri vakatanga kuda kunogadzirisa mapepa ekuMoto Republic kuti inge ichizviri pamutemo. Ndozvatiri kuongorora izvozvo. Uyezve isusu tiri kuti sekanzuru vana vakatanga kuvaka panga pasina notice pachirungu development permit. Uyezve maplan avakashandisa akanga asina kuongororwa nekanzuru akakumikidzwa nekanzuru. Uyezve basa rese rakaitwa paMoto Republic harinaunge rakaonekwa nekukumikidzwa nekanzuro zvakare. Uyezve tiri kuona kuti vanhu vekuMoto Republic vaienda kuvashandi vepasi pasi vachitadza kuenda kuvashandi vanoita madecisions chaiwo chaiwo vaida kuti basa ravo rifambe. Chikuru sachiripo ndechekuti chivakwa ichi hachipindirani neyatinoti mamodel building bylaws nokuti hatina mutemo unobvumidza kushandisa atoti pachirungu marefurbished freight containers. Asi zvapo ndezvekuti sekanzuru tavadeedza vanhu vekuMoto Republic kuti vauye titaure navo tivaudze zvatinoda kuti zvinge zvichiitika pachivakwa ichi kuti basa ravo ravanoita ipapo riendere mberi.
Saka muri kutarisirwa kusangana navo riini?
Tavadeedza kuti vauye changuti patenge tataura navo tenge tikuzivisai hapana chinhu chichakavandikapa. Chese chatetangotaura navo tichibvumira navo tichitokuzivisai.
Tiri kuonawo masangano anomirira vanotengesa mumigwagwa ari kunyunyutawo nekwavanoti kuputswa kwezvivakwa kana nzvimbo dzavanenge vachitengesera. Mungatiudza kuti zvakamira sei ipapo?
Aiwa, handizvo. Tiri kuitira ndechekuti tiri kuita zvido zvevanhu vemuHarare. Zvido zvevanhu vemuHarare ndozvekuti vanoda guta rakachena. Tiri kuti patenge tasvika pashopping center toti kune vanotengesapo nzvimbo yenyu yekutengesera ndeiyo. Iyi nzvimbo yana muzvina bhizinesi siyai vaite basa ravo uku nemirenyu itirai uku tobatsirana nevanhu ivavo vanenge varipo kubvisa zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7.
Nyaya yekuurayiwa kwevanhu panguva yegukura hundi inyaya inogara ichisviriridza munyika. Pose painotaurwa nezvayo vanhu vakawanda vachiratidza kuti inovashungurudza zvikuru. Nekuda kweizvi pave nevamwe vane mubvunzo yekuti pane kuti vanhu varambe vachitaura nezvenyaya iyi pane vanhu kana masangano here akamboedza kutaura nehurumende pamusoro pezvinyunyuto zvavainazvo panyaya iyi. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
VaFelix Mafa vaimbove miriri wemagwegwe mudare reparamende uye ndivo mukuru wesangano repost independent survivors trust rinoshanda kubatsira hama dzevanhu vakafa panguva yegukura hundi. VaMafa vanoti havasati vamboedza kutaura nehurumende panyaya iyi vachiti havaone zvazvinobatsira. mutauriri wesangano reibechu ligazulu rinoshanda nehama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi vamupusofu zwayo vanoti mubasa ravo vanoedza nepose pavanogona kutaura nevehurumende asi hapana chinobuda
hurumende sisazama kukurumisana naye ngendava yegukura hundi
patinoedza kuita misangano yekurangarira vakaurayiwa pagukura hundi vanotirambidza nekuti havadi kuti nyaya iyi itaurwe nezvayo ukataura nyaya yegukura hundi unoita kunge wataura nezvekuda kupidigura hurumende takamboedza kutaura kuti kune vanhu vasina mabirth certificate nekuda kwenyaya yegukura hundi asi vakati nyaya iyi yakagadzirwa nevakuru vakuru pakaitwa unita court asi takavaudza kuti pane vanhu vatinoziva vasina mabirth certificate kusvika pari zvino
Mzvare Nozipo Moyo ndemumwe murwiri wekodzero dzevanhu anoshanda ari muBulawayo. Mzvare Moyo vanoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe pachena uye zvizere. Asi vanotiwo hazvivashamise kuti vanhu pamwe nemasangano ane shungu nenyaya iyi havasi kukwanisa kushanda nehurumende sezvo vachiti hurumende yacho haina hanya nekodzero dzevanhu.
Maorganization ari kutadza kutaura to engage the government because ige problem ndi hurumende wetu ane attitude hati kutaura natso.
Mugore ra 2003, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakakwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court richida kuti hurumende iburitse zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa neDumbu Chena Commission pamwe neJamba kwe Commission dzakaumbwa muna 1981 nemuna 1983. Makomishen maviri aya akaumbwa kuti aongorore nyaya dzaive nechekuita negukura hundi. Asi dare iri rakasendeka nyaya iyi parutivi uye hapana chakambozonzwika nezvenyaya iyi. Vatinei Mkwewa ndiwo murongi wemabasa musangano reAvameli Human Rights Lawyers Network. Vamukwewa vanotiwo sekuziva kwavo kuedza kushanda nehurumende panyaya yegukura hundi chinhu chakaoma zvikuru.
Zviripo ndezvekuti vanhu wai vanhu vasina kumboshandisa maformal channel ndiyekuti hurumende has not formally kubvuma kuti zvakaitika muhistory yedu sevanhu veZimbabwe. For example, ukaenda kuMinistry of Registrar General ukanyora affidavit rekuti mwana uyu ada kubetserwa kuwana birth certificate nekuti vabereki vakashaika panguva yekukura hundi, iye aku registrar's office anotovhunduka kuti akubetsere because pane kutyishidzira kurimo muhurumende kuti nyaya yegukura hundi isataurwe. Saka azvitishamise kuona masangano akawanda asingabudi on record kuti vakubetsera vanhu panyaya yegukura hundi.
Mugore ra 2006 muzvinafundo Jonathan Moyo apo vaive mumiriri wedare reparamende akazvimirira ega vakamboedza kuita biri ravaitira izobatsira kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo ipere. Asi biri iri hakuna kwarakasvika. Mugore ra 2012 vamafa vakazoedza kuunza biri raenderanawo neizvi asi vakakundikanawo. Vasamukele Hadeve ndiwo mukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vari munhu anozivikanwawo munyaya dzekuita tsvakurudzo dzakasiyana-siyana. VaHadeve vanoti vanoziva chose kuti nyaya yegukura hundi inyaya isiri nyore kutaura nezvayo, asi vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu vakwanise kutaura nezvenyaya iyi pasina kutya kana kutyisidzirwa.
Iyo hurumende ine responsibility of coming in kubetsera vanhu kana ichiona kuti kune nyaya iri kana ichiita se ichibuda ichimenshenwa pamameetings. Asi nyaya iyi iri very sensitive, haiti kupandwa nevanhu vasi irresponsible because before tataura nekuti ipeace building ireconciliation we should understand kuti inyaye nation building. Kana inyaye nation building hauti kuhwesena zvino.
VaHadeve vanoti Zimbabwe haizi iyo nyika yekutanga pasi rose kuve nechiitiko chinorwadza chakaita segukura hundi, asi vanoti zvakakosha kuti hurumende itambire kuti nyaya iyi itaurwe nezvayo pachena senzira inoita kuti nyaya iyi ipere. Izvi zvinotsinirwawo navamukwewa.
Maonero angu ndeyekuti hurumende inofanira kuti ipe mukana wekuti vanhu veZimbabwe vataure nezvazvo zvegukura hundi, vataure mweya yavo yosununguka. Because zvakuitika ndezvekuti vanhu vakangoona ka opportunity kekuti vataure vanobva vataura vobva vachema zvinoratidza kuti vanhu havana nechirungu inonzi ventilating structure. Saka hurumende inofanira kuti ibvumire truth telling process kuti vanhu vangotaura whether pane azosungwa afterwards ndezvimwe, but kuti vanhu vazive kuti pane ichi chiitiko chakaita nehurumende yobvuma kuti zvakaitika.
Pari zvino vamiriri vedare reparamende vari kuenda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri reNPRC iro rakamborambwa nevanhu gore rakapera. Bhiri iri ndiro rinotarisirwa kugadzirisa nyaya dziri pamwoyo yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, dare reparamende reEuropean Union rashora zvikuru nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe, zvikuru kusungwa kwapasta Ivan Mawarire musi wa1 kukadzi. Mumashoko aro kuvatori venhau nhasi, dare iri rati pasta Mawarire vakabatwa nemhosva vanogona kukandwa mujeri kwemakore makumi maviri. Ratiwo kusungwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika, uye pasta Mawarire havafanirwe kuendeswa kumatare nenyaya yakadai. Sangano reEU iri ratiwo harisi kufara nekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. EU yati hurumende yeZimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Makatirira kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa anoti munhu mumwe chete akuwara nhasi paputika bhambu ranga rakateiwa mutsamba. Izvi zvaitikira muofisi yeInternational Monetary Fund muParis kuFrance. Hapana kuparadzwa kwataurwa nezvako mukuputika uku, uye mapurisa akasika kuburitsa vashandi kubva muchivakwa ichi asati achengetedza nzvimbo iye.
Vanhu vaviri muguta reHabu muSomalia vakuwadzwa nhasi apo mauto emvura aridzirana futi nevarume vanga vachiedza kutakura zvinhu kuendesa kungarava yemafuta yakapambwa kumahombe kombe kwenyika iyi. Vaona zvichitika vaudza nepfenyuro yeVOA muSomalia kuti mauto edunhu rePuntland muSomalia abata chikepe chaafungidzira kuti changa chichiendesa chikafu kuvarume vakapamba ngarava yeRS 13 pamwe nevashandi vasere vekuSri Lanka.
Panguva yakatanga kupiwa mutongo nedare rehurumende yeAmerica wekupikisa mutemo wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekurambidza zvisvaro zvekune dzimwe nyika kupinda munyika iyi, hurumende yakapikisa mutongo uyu rechimangwana racho. Mushure memutongo wedare wekupikisa zvakare mutemo wavaTrump vechipiri nemusi wechitatu uye wairambidza zvakare vanhu vanobva kunyika nhanhatu kupinda muAmerica, hurumende iri kutarisirwa zvakare kukwira kudare re9th Circuit Court.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munyika munonzi maita kusawirirana panyaya yekuvandudza gwaro revavhoti pachishandiswa michina yemacomputers kana kuti biometric voter registration kits. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti riri kupiwa mari nehurumende yekutenga michina yeBVR. Michina yeBVR iyi inonzi inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora. Sangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP raimbenge rati rinotenga michina iyi, asi hurumende yeZimbabwe yakazoti yave kubatsira ZEC kuitenga.
Asi iko zvino vamwe muhurumende nemubato reZANUPF vanenge voimba rumwe rwiyo vachiti uku kutambisa mari. Izvi zviri kutsigirwawo nemamwe mapato anopikisa akaita sere Renewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ. Asi mamwe mapato anopikisa akaita seMDCT anoti anotsigira kushandiswa kweBVR. Vari kutsigira BVR vanoti inobatsira kugadzirisa gwaro revavoti. Asi vamwe vanoti michina yemakombiyuta inoda kushandiswa iyi inogona kukanganisika uye zvinodawo nguva yakareba kudzidzisa vanhu nezvekushandiswa kwayo. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mutedzeri wemutauriri webato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, muzvare Tabita Kumalo uye mutauriri weRDZ vapishai muchauraya. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti sei vasiri kutambira kushandiswa kwemaBVR kids.
Chirongwa cheBVR isusu sebato reRenewal Democrats of Zimbabwe hatisiri kuchifarira nzira dzakati wandei. Chekutanga nzira yebiometric voter roll inyaya yemacomputers. Tirikuziva tese kuti muna 2000 ZANU-PF yakavhundusira vanhu zvakanyanya ichishandisa macellphone ichiti vanhu uri kuonekwa pavhotera. Saka iyo system yekuti vanhu vazonzi kuti tikuregiste taakucapture madetails ako, mafinal details akaita semaziso, kumeso, mafingerprints. Zvinoita kuti vanhu vese kumaruzevha uko kana maurban areas munhu abva afungidzira kuti ndato exposed because system yangu yesiyayo ikoko uye pendichavhotera pachaonekwa, because tiriziva kuti pese paiurayiwa vanhu vanhu vanga vachiti your vote is not a secret. Saka tiri kuti isusu RDZ ngatidzoke pasystem yakaitika muna 1980 neyatakashandisa pana 2000 pareferendum yekuti munhu wese une 18 years as long as ari muZimbabwe nechitupa chake osvikawo vhota papolling station yaanoda.
Honorable Kumalo, munotiwo kudi?
Zvobvundutsa zviri kutaurwa izvi, because kana tichema kuti kana tichiita biometric voters roll kunotorwa detail romunhu riri specific. Ko paakanotora passport, unotora ID, handiti zvose zvopinzwa mucomputa. Birth certificate dzinobva mucomputa muna registrar. Kunotorwa every detail, zita rako, ramai vako, rababa vako, pawakazvagwa negeti rakazvagwa. Saka ichi chiri secret ipapo chii? And anyway, we are in the 21st century. Zvinhu zvakuchinja. Kana vachiti iwo tobva kudzokera tishandise maID, zvinongofana nokuti ngatidzokere tinofeka insisi nende. Asi tatofana kungwarira ndechokuti ZANU-PF yanga yagara nyaya yebiometric voter system yanga isipo panyaya yacho. United Nations ndiyo yakaunza mari kuti kutengwe maequipment iyoyo. Chatofana kununuka ndechokuti ZANU yakuti iyo yakutoda kuda kutenga makiti. ZANU ikatenga makiti yakuda kuti vatirige.
Todzoka kwamuri vamuchauraya. Sachigaro weZek amairita makarawo vari kuti iwo haukwanise kuvhota nechitupa nekuti hapana kunyorwa kuti unogara kupi. Zvasiyana nekuSouth Africa kweproportional representation.
Hapana unopokana nazvo kuti varita makarawo yakange iri nhengo yeparamende yakamirira ZANU-PF kumakora apfuura kusvika muna 2000 iri independent member of parliament yeZANU-PF. Saka kufunga kwavo kwakarerekere kuZANU-PF. Nyaya iyoyo yavari kutaura haina kana maturo zvachose, nekuti tiri kuti munhu paunenge wavhotera ipapo unovhotera muconstituency. Saka kana ukavhotera kumuzarabani it means you fall under muzarabani. Ukavhotera kumakuti unenge uri muward yekumakuti. Saka hazvina kana question, pavhotera ipapo ndo panoerengerwa vhoti yako. Nyaya yekuti regai tirwise zvakati nekurwise zvakati, munoona kuti capacity yedu maZimbabweans especially kuopposition tasarirwa ne-12 months kuti tienda kumaelections. Hondo dzetinofanira kunge tichirwisa hadzifani kuwanda kuti tibvise ZANU-PF.
Honorable Kumalo, hanzi hondo dzawandisa?
Hondo dzawandisa muzvibata hadzinambopera kubvira 1980 teuzanoke dzomurumo. Saka pana chinhu chiritsva pano. Nyaya yezvitupa iyi haitomboshandi. Pese tozvira kachitora chitupa vanokubvunza kuti kumusha kwasabhuku wako nachifu ndiani. Kana vakuti isusu tonovhota nezvitupa, inini ndiri 41 ndobva kudupani, ndakutobva muconstituency kwangu kuvula east ndakunovhota kukai. Saka ndozohwina sei constituency yako? You are right, hazvishandisi, hazvibatidze kuti uri wadhi ipi.
Mtezeri wemtauri webato re MDC inutungamirwa na mamuge ntrangirai mzware tabita kumalo vari parunare mblawayo. Banzgo shakare kubvaku mtauri we RDZ vapisha ya mchauraya vashitaura vari parunare vari kuchipinge.
Musangano mukuru we United Nations CSW 61 wekuzeya zviri kutarisana nevanhu kadzi uri kuenderera mberi muNew York, Zimbabwe ichitarisirwa kuzeya nyaya yekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinona nezvemadzimai, amai Porina Mpari waGwanyanya, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita misangano kuNew York. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 abata amai Mpari waGwanyanya kuti tinzwe zviri kuitika.
Zimbabwe yakaita side event panyaya yetrafficking yevanhukadzi, nokuti mamwedzi changopfuura iyi takanga tine madzimai anoita 35 akatorwa kubva kukuwaiti nenyika yezimbabwe, apo vakanga vapambwa vachinzwa vari kutsvakirwa mabasa. Vazowanikwa vakunobatwa chibharo vachibatwa usungwa, vasingapiwe mari, vasingadyechokudya, kangoti vachiitirwa udzinye wokuratidza kuti vatove vanhu vatingati vanhu vatinoti masefu pachihoko. Saka madzimai iwayo akanga aripo maviri kuitira kuti vagopa upoo nekutaura vanhu vachivaona. Vanhu vakave nekushushikana asi vanhu vakawanda vakauya, vamwe vakanga vataura zvekuti kwavo kwakanga kuine zvirongwa zvakadaro.
Ndezvipi zvimwe zvamuchange muchizeya mumazuva anotevera kumusangano uyu?
Imwe nyaya dziripo inyaya dzemabasa dzevashandi, iri kutaurwa nenyaya yekuti mari dzinoendana pamukana yekuti munhukadzi kana mabasa atinoita kana akafanana. Tinowanikwa vanhukadzi vachitambira mari shoma kupfuura inotambira vanhurume. Kwozoonekwa mahours anoshanda madzimai vanenge vachinzi vanonge vari kudzimba, yatinoti domestic work, kuti ibasa risiri kubhadharwa, asi ivo vanhukadzi vachiswera vachishanda, kana kungave kuchengeta varwere vanenge vachirwara, kungave kuchengeta vakwegura, kungave kuchengeta mhuri. Tinozoona kuti basa iroro rinorwadzi uye rine mahours asingakwanisi kunge achiverengeka, nokuti kubvira kuseni kusvika nguva idzi zvayo munhukadzi anenge achishanda.
Mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai, amai Porina Mpari waGwanyanya, vachitaura naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7 vari kuNew York.
Munhau dzemitambo, sangano rinotungamirira nhabvu muAfrica reConfederation of African Football kana kuti CAF rave nemutungamiri mutsva mushure memakore makumi maviri nemasere. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ahmed vekuMadagascar, avo vanga vachibatsirwa kutsvaga mavhoti nemutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa, ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri mutsva wenhabvu muAfrica mushure mekukunda vaIsahaya II vekuCameroon musarudzo yaitwa nhasi mangwanani. VaAhmed vabuda nemavhoti 34 vachikunda vaHaya II, avo vaita mavhoti 20 chete musarudzo yaitirwa muAddis Ababa, Ethiopia, umo makavambirwa sangano reCAF muna 1957. VaAhmed mutungamiri wesangano renhabvu reMadagascar Football Association, iro rinove nhengo yekosafa iyo inotungamirwa navachiyangwa, avo vakabuda pachena kuti vaizovhotera vaAhmed semubatanidzwa. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMorgan Ekea vanoti nhabvu muAfrica yanga yave kuda sanduko sezvo vaHaya II vanga vagarisa vasina chitsva chavanga vachapa. VaDekea vanoti nhabvu yanga ichingofamba kuWest Africa kuchamhembe yeAfrica kusina budiriro yanga iripo.
Porari muAfrica rava nechange kidiwa changoti chakati iyo ichange kuti kunditi toda zvinyowani pane zvinzvanga zviripo kudhara because hapana chachanga chimprove kusava region.
Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaIvan Zungwere vanoti vari kutarisira sanduko kubva kuna vaAhmed pane zvaiitwa navaHaya II, avo vavanoti vanga vasingaise maziso avo kuchamhembe kweAfrica. Vachange vari panyanga kwemakore mana kusvika pasarudzo iyo ichaitwa muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda maiko vatereri musakangano kuti muchirongwa chedu che Women's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano we Commission on the Status of Women uri kuitirwa ku United Nations.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vatereri. Tokusiyai muina Chris Gande na Tunga Milinkomo munau dzechindebele.